Tarbiyaga irgu funduka kakuti kana vakatarita umboo hwatina zvoraidza kuti aiwa ka result rakananta na Justice Gumbande rekungofungidzira here vangotaura zvavanoda. Saka vakutakutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo. Kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi weFriday zviri pachena kuti President Mnangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka. Tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda. Zveadhiresi zvazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunga achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit. Naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kurungoita zano. Asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei.
Saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa riini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei?
Tarisiro yedu ndeyekuti musi weFriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondensi kuburikidza zvikurusa President declared ED Mnangagwa nezek vachigumba na Chief Elections Officer. Then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kuma justices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo.
Tomboti zvinhu hazvina kufamba sei zvamuri kufungira, chii chinozoitika kuMDC Alliance?
Pachirungu vanoti iwo numbers don't like. Isu taenda kukoti takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba. 4+10 haisi 40/14. Naizvozvo manumber asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwaka onaika 4+4/14. Tofunga kuti tichabudirira, hapana tarisiro yekuti taita problem. Vanhu hamusi kuona here kuti zano yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika, haasi kunyatsobuda zvakanaka. Saka vava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya iyi isapinde mudariro. Inyaya yekuti chero zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti zano yabhiriva yazoona kuti aiwa. Zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvisi chokwadi. Saka vachiita zvavari kuita.
Tichitarisa kuti nhasi ndo ranga riri zuva ranga richifanira kugadzwa vaMnangagwa, vatsigiri venyu veMDC Alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei?
Aonaika President elekutamisa vamukira kuchechi semagariro wavanoita mazuva ese, vakaronamata vachinamatira nyika, vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi, vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunga vaane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira. Munoziva kakuti President Chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road, vakataura nyaya dzavo dzemabullet train. Tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka shuwa kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekukota.